Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 4, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Semadzimai pango yakaoma kuti vasacrifice position iyoyo ine benefit iri immediate. So ndopati kuona pari kunetsa. Pozeta futi vanhu vamwe vanovhota vakatarisana nyaya devolution kulow house. Tikaona zvakare kuti vanhu vakawanda vechivhiti vakavhota futi nekuti panga pane shiya yavo muyouth imomo.
Dare resenate ratambira kuvandudzwa kweconstitutional amendment bill number 2.
Parliament inofanira kunge ichitevera mutemo. Kana ichiita zvavari kuita izvezvi zvinotoratidza kuti Zimbabwe yacho ndoisisina mutemo. Saizvozvo ndichazivisa makweta angu kuti ndozvaitika tione kuti tingatora zano ridzi.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti richapikisa zvaitwa nedare resenate. Dare redzimhosva rinotadza zvakare kupa mutongo waro pachikumbiro chemadzimai maviri eMDC, muzvari Joana Mamombe namuzvari Cecilia Chimbiri, chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzenyu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare resenate ratambira kuvandudzwa kweconstitutional amendment bill number 2 zvichitevera kuvhota kwemaseneta 56 nemashanu achitsigira bhiri iri, ukuwo maseneta 10 achiripikisa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
I therefore declare the final votes in the Senate on the Constitution of Zimbabwe Amendment number 2, Bill 2021, HB 23A 2019, to have been in accordance with the provision of Section 328, Subsection 5 of the Constitution.
Avo ndi retired General Mike Nyambuya, mutevedzeri wemutungamiri weSenate, vachitaura kuti Constitutional Amendment Bill number 2 rapasa pachitevedzwa bumbiro remutemo yenyika. Dare reSenate rine nhengo 70 uye nhengo 5 dzange dzisiri mudare nhasi. Bato reZANU-PF rine nhengo 34, MDC ine nhengo 26 kusanganisira nhengo imwe chete yakapinda iri kudivi kwamuzvare Tokozani Kupe uye madzishe ari 10. Pange pachidiwa nhengo 53 kuti bhiri iri ripase. Zvaitika nhasi zvinogona kureva kuti madzishe ese 10, nhengo 2 dzinomire vakaremara, pamwe nedzimwe nhengo 11 dzebato rinopikisa dzatsigira bhiri iri. Sachigaro weMDC Tiva Morgan Komichi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vange vakaita chisungo chekuti vachapikisa bhiri iri, pane vamwe vavo varitsigira. Asi vaKomichi vanoti bhiri iri rine zvimwe zvakanaka uye vanoona sekuti pane vavhota vachitarisa remangwana ravo.
Zvikisa madzimai pango yakaoma kuti vasacrifice position iyoyo ine benefit iri immediate. So ndopatiri kuona pari kunetsa. Pozeta futi vanhu vamwe vanovhota vakatarisana nyaya devolution kulow house. Tikaona zvakare kuti vanhu vakawanda vechivhiti vakavhota futi nekuti panga pane shiya yavo muyouth imomo.
Vati bato ravo richagara pasi roona kuti rotora matanho api neavo vapesana negwara remusangano. Pachitariswa uwandu huri mudare resenate, nhengo dzeZANU-PF nemadzishe pamwe nenhengo 2 dzinomirira vakaremara dzaikwanisa kupasisa bhiri iri pasina nhengo dzeMDC. vachitaura mushure mekupasa kwebhiri iri. Gurukota rinoona nezvemitemo neparamende vaziyambi ziyambi vatenda vese vatsigira bhiri iri. Vati hurumende yakaona paine mukaha pabumbiro ra 2013 munyaya dzakaita sekuvandudzwa kwematunhu kana kuti devolution, uye bhiri iri richaita kuti hurumende ichiisa mitemo yekuvandudza nekusimudzira matunhu.
I want to thank the honorable senators. It now pays the way for us to properly come up with legislation that will give effect to our devolution agenda.
Ndinoda kutenda maseneta nekuti bhiri iri rave kutipa mukana wekuvandudza mushandire ematunhu edu.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanxovani Stole, avo vakatokwira kudare reConstitutional Court vachipikisa kusandurwa kwebumbiro remutemo, vati vashamiswa kuti paramende yaenderera mberi nekuchinja bumbiro remutemo. Vati vachataura nemagweta avo kuti vamise kusandurwa kwebumbiro kwaitwa nhasi.
Paramende inofara kunge ichitevedzera mutemo. Kana ichiita zvaiita izvezvi, zvinotoratidza kuti Zimbabwe yacho ndoisisina mutemo. Saizvozvo ndichadzivisa makweta angu kuti ndozvaitika, tione kuti tingatora zano ripi.
Vasitole vakaenda kudare reConstitutional Court vachida kuti dare iri ritonge kuti paramende yenyika haina kubata zvakanaka nyaya yekuvandudzwa kwebhiri remutemo weConstitutional Amendment Bill No. 1, iro rakapa hwaro hwekuvandudzwa kweConstitutional Amendment Bill No. 2 vachiti hapana kutevedzwa zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi nekuti ndizvo zvavange vakatarisira. Vati kunyange bumbiro ra 2013 range risina kunaka, range riri nani pane zvaitwa nhasi.
Vanhu vaiti pada chibumbiro ichi cha 2013 chabvanganyurwa, ichi chingangobetsera chiri nani. Ndozvaitaura vaiti ndi Satani uri nani, asi izvozvika Satani uri nani uya wabvanganyurwa kuva Satani chai chai.
Masangano anoshanda akazvimirira munyika ari kupikisa bhiri iri achiti rinopa masimba akawanda kumutungamiriri wenyika. Zvimwe zviri kupikiswa nemasangano aya kuvandudzwa kwenguva inofanira kushanda vatongi vematare edzimhosva, avo vanofanirwa kuenda kumujandigere kana vasvika makore makumi manomwe. Pari zvino mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava vari kufanirwa kuenda kumujandigere musi wa15 Chivabvu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasaina bhiri iri, zvinoita kuti vaMalava vasaende pamujandigere zviri pamutemo sezvo mutemo unenge washandurwa. Bhiri ratambirwa nhasi rinogona kusainwa chero nguva navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi vakundikana kupa mutongo wavo nhasi pachikumbiro chenhengo mbiri dzeMDC Alliance muzvare Joana Mamombe, avanovamiriri weHarare West muparamende, pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki mubato iri muzvare Cecilia Chimbiri, chekuti vatongwe vachibva kumba vachinzi warwadziwa nezino. Justice Chitapi vave kutarisirwa kupa mutongo wavo mangwana. Mutongo uyu waifanirwa kunge wakapiwa svondo rapera, asi vachitapi vakakundikana zvakare vachiti vakanga vasina kupedza kuugadzira. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare, kutongwa kwevaimbovemeya veHarare vaHerbert Gomba panyaya yavari kupomerwa yekupa mvumo yekutengeswa kwenzvimbo yekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo yaendeswa mberi kumusi wa26 Chivabvu. Asi vaGomba vari kutarisirwa kudzoka zvakare kudare mangwana neimwe mhosva zvakare yavari kupomerwa yekutengeswa kwenzvimbo kune mumwe mushandira pamwe muna 2016. Ukuwo kutongwa kwenhengo yezano PF vaGoodman Tamona Musariri, avaimbowesa chigaro wedunhu duku kumashandaland central, kwakakundikana kuenderera mberi nezuro kubhindura mushure mekunge vafakazi vakundikana kuenda kudare. VaMusariri avakasungwa muna 2020 vari kupomerwa mhosva yekuzvidza hurumende mushure mekufambisa mashoko paWhatsApp anonzi aikurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vabvise vaMnangagwa pachigaro. Mutongi wedare anonzi akati nyaya idzoke kudare musi wa12 Chivabvu gore rino. Mukuzeya nezvenyaya dzematare idzi tabata mutauriri wemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anove ari kumirira vasungwa ava vakumbirai mafunda.
Ndoo zvaita zvaitika nhasi kunhare kuhara High Court mutongi akasvika kuvata vakwanisa kuverenga mutongi wavo kana kupa mutongi wavo kana Honorable Juana Mamombe nacho chishuro chimbiri vati vakadzidzikana vakabatikana nezvimwe zviri kurwadza saka pari zvino vati vanogona kuzopa mutongo uyu nezuva remangwana zvechitatu munguva dzahafu past 11 saka tamirira kudzoka mudare zvechitatu kuti tinzi kuti vadzasi chitatu vachatobudii panyaya yechikumbiro chavo chekuti vabuditswe kubva kujeri.
Tiri kuona kuti kaya kechipiri mutongi achikundikana kupa mutongo wavo svondo rapera vakati vanga vasina kugadzirira matambira sei nyaya iyoyi
chezvopataurwa chichema chekunzi mutongi haasi kunzwa zvakanaka tangozvigamuchira kuti regai tinzire mangwana acho anosvika nekuti danga tichakatarisira ndokuti mutongo uchapiwa nhasi asi zvakona zvaramba nhasi saka tamirira pazuva ramangwana kuti tofunga kana vapora tichanzwa kuti vasikana ava zvakamira sei panyaya yavo.
Ivo vasungwa vatambirawo sei chiitwa ichitarisa kuti vanga vaine tarisiro yekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi?
Tinotarira kuti zvavatagonobata mukomane kumuchadama ndofunga unga vari kumhanyamhanya kuti vasvikire kuchigurumbi kuti vanovaudze zvaitika kudare pazuva ranhasi asi tinozoziva kuti nezoro pakambowanikwa nemasanzi avo akataura nawo vanga vachitoti vanga vakatarisirawo zvikuru kuti vanzwe verdict kanti mutongo wedura waikoti nhasi asi sezvazvaramba tinotarisira kuti mangwana chatisvika chitatu vachakwanisa kunge vakafa kana kunge vapora zvekuti vaite hendo down mutongo wavo.
Nezuro kubhindura kune imwe nhengo yezano PF yakamiswawo pamberi pedare ichinzi yakatenderedza mashoko anozvidza hurumende aifurira kuti vachivenga vapandukire vamunangagwa yakamirawo sei nyaya iyoyo kudare?
Wagoodman Sarini dongo akafanirwa kuti vatange kutongwa kumhosva yemakawa kuti vari kunzi vakaisaota kana vakamaina kuvedzenangagwa bhindura nezvezvikoti asi tsvau yavo inokwanisakuzotanga nezuro ichatanga mukwanisa 12 May nekuti akanzi mawitness vanova vafakazi panyaya iyi akanzi vanga vasina kuya kudare saka magweta edu achadzoka zvakare musi wa12 kubvira kuti tsvau yavo kana kutongwa kwavo kutange.
Avanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunhare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatatu 38,293 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 1,573. Vanhu zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu 7,683 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe nemazana manomwe nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 437,751. Vamwe zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevana kana kuti 5,634 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 99,765. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekurwisa chirwere cheCovid-19 kuitira kuti chisarambe chichipararira munyika. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira kuti veruzhinji varambe vachitevedzera zviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization zvokuti vasagara vakaungana, vagare vachigeza maoko avo pamwe nekupfeka mamaski senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza kuti tinzwe maonero avo.
Sekutaura kwatinoita mavhiki nevhiki kuti chirwere checoronavhairasi hachishati chapera. Saka kuopera kuvhura kwatinoita ikonomi hazvireve izvo kuti chirwere chapera. Saka manamba anoexpect onza aincrease sezvo tinenge tavhura ikonomi nenyaya yezvinhu zvakawanda wanda kuti vanhu vawane raramo. asazvire uye zvekuti vana vawane kudzidza asazvirewo chirwere chapera.
Dr. Simemeza, sezvo muri kuti chirwere hachisachapera, kandai mashoko ekurudzira kuti vateereri kuti vanyatsonzwisisa kuti vave kufanirwa kurarama upenyu hwakaita sei kuitira kuti vasabate chirwere cheCOVID-19. Mubatewo nyaya yekubaya nhomba yeCOVID-19 kuti vateereri vanyatsonzwisisa kuti zvakakosha here kubayiwa nhomba iyi uyezve vanofanirwa kubayiwa kangani.
Tinofanira kucontinue zvese zvanga tichitaura kuti vanhu vapfeke mamask, tichiencourage social distances, especially mumabasa nekuzvikoro, kuitira kuti chirwere checorona ichisanyanya kupararira maningi so that tikwanise kuchicontrola. Zvinhu tinokurudzira vanhu kuti varambe vachiobserva social distancing, vachigeza maoko zvakafanira, kuitira kuti chirwere ichi chisapararire maningi. Avo vari eligible kuwana mavaccine vawane mavaccines avo nekuchimbidza, uyezve vachiwana ese ari 2 sekukurudzirwa kuri kuita mamedical experts.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare vari muHarare, naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timunzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Muri inozivikanwa nekubatsira vanhu pasi rose, vaBill Gates nemudzimai wavo Melinda Gates vakazivisa nezuro kuti vava kusvitsa muchato wavo kwamvura yacheka makumbo. Vaviri ava vakanga vagara vose kwemakore 21 semurume nemudzimai, uye vakashandisa Twitter kuzivisa veruzhinji kuti havachakwanisi kugara vose semurume nemudzimai. VaGates vakavamba kambani yeMicrosoft vakavimbisa ivo nemudzimai wavo kuti vacharamba havo vachishanda pamwe chete nekambani yavo yeBill and Melinda Gates Foundation. Kambani iyi ino upfumi hunosvika mabhiriyoni 50 emadhora ekuAmerica, uye inoshandiswa mukubatsira pasi rose mune zvakawanda. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti pane vamwe vashandi nevaive vashandi veZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA vakasungwa mushure mekunge komiti yeparamende inoona nezvemashandisirwo emari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee pamwe nehofisi inoona nezvemafambisirwo emari muhurumende yaAuditor General vapomera vakuru vemakambani vekambani iyi mhosva yekuita zveuori. Nyaya yeuori inonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi yakanganisa zvakanyanya urongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinorwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaObed Chinamo vanoti vaoma mate mukanwa neuori huri kupomerwa vakuru veZinara.
Ukaona usingachanyari zvinhu zvakadai uchiri munhu here? Zvinosvodesa uye zvinotsamwisa kuti vanhu vakuru vangachapfanya mari yeruzhinji isiri yavo zvakadaro. Nyika iri kuramba ichirasikirwa nemari yakawandisa yanga ichifanira kugadzirisa marodzi edu. Iko zvino marodzi edu chiseko chaicho pasi rose nekuda kwemapotholes. Hana inotorova uchinzwa mari iri kufungidzirwa kuti yakabiwa $71.5 million ne 31.5 million rands, imari yakawandisa. Ndakatya ndichinzwa kuti vakapanana maChristmas hampers worth $9,600 pa board member imwe neimwe. Vakadziwo vachitora mari yebasa inosvika pa $24,500 kugadzirisana misoro.
Ko vari kupomerwa mhosva ava voitwa sei chaizvo? Tabvunza vachinamo.
Vanhu vose ava ngavasungwe. Vanofanira kudzosera mari yavakaba nekuinda mujere. ZveZinara zvanyanyisa.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vaWillis Madzimure vanotiwo
nyaya yokuZinara inoratidza udzamu hweuori hwatinahwo muhurumende uye mumabazi ehurumende atingati maparastato. Mukatarisa vashandi vekuZinara kana anga achinzi wacho anga ari mukuru weadministration, munoona kuti munhu yeye kwalifikesheni yake yanga iri ye Bible. Noti ye chete mune wakawanda vanga vasina mapepa. Anova ita kuti vakwanise kusebenza.
Vatiwo zviri nyore kuti vanhu ava vasungwe nekuti
tine nyaya dzakawandisa dziri muripoti yekuzinara zvokuti zvazvofa ungutongoita ndezvekuti vanhu vanenge vachitorwa ne-Anti-Corruption Commission kana nairo rimwe bazi rakaiswa muofisi mapresidenti vachikwanisa kunge vachitondoprosecutwa kana kuti kundochuchiswa nemhosva dzehuori dziri muripoti imomo nokuti pane kutyorwa kwemitemo yakasiyana siyana imwe yacho iri pachena kuti kana waita izvi unofaa kuti usungwe. Ndingada kuti vanhu vagoziva futi kuti Zinara ndiyo inotora mari yose yemalaisensi emota muno muZimbabwe zvaimboitwa nemalocal authorities atingati makanzuro. Saka ndiyo yaakutora mari iya yozofunga zvekuti inopa ani mari iyi kanzuro yacho uye kuti anopiwa basa racho ndiani. Zinara inge ichingoita zvose kutsvaga mugwagwa unofanira kugadzirwa, kutsvaga anogadzira wacho, vanogadzira vacho vasingagadzire, ende vanhu vacho vakapiwa mari, vamwe vacho vanotova muparamendi izvozvi, vanotogara mupublic accounts committee. Asi zvinongofanira kuti zviitwe nezvokuti munhu wese ari kunyorwa kuti ane mari yaakatora kuZinara akatadza kuita basa kana kuti akaidya anofanira kuti aidzore.
Vamwe vakuru muzaki vasina kuda kudomwa nemazita vachiti hari haisati yanyatsovira vaudza Studio 7 kuti pane vakasungwa vari kuferefetwa. Asi mutauriri wezaki vaJohn Makamure vati tizotaura navo nemusi wechitatu sezvo vachiri kuunganidza umbowo hwakakwana. Mutauriri weZinara vatendai Mugabe vaudza Studio 7 kuti pari zvino havana chekutaura sezvo vasati vapiwa ongororo yakaitwa nedare reparamende zviri pamutemo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti nekuona kuti migwagwa yaipa vakamboedza kunyorera tsamba kuZinara kuti vanzwe kuti mari dziri kufambiswa sei asi hapana chakabuda.
Pari zvino tsamba idzi dzimwe dzacho dzakanyorwa muna February jaimona izvo hadzati dzave dzinopindurwa. Izvi hazvitishamise nenyaya yechikonzero chekuti huori tingati ndo tingati ava magariro watonyang'anya muZinara.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti vakamirira kupadivi ravo kuparamende vasati vataura nevatori venhau. Panyaya dzehuori, Zimbabwe inonzi neTransparency International iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nenomwe kana kuti 157 panyika zana nemakumi masere kana kuti 180 dzinoongororwa panyaya dzehuori. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kudzoserwa kuZimbabwe kwevarume vatanhatu vaimbova muchiuto vasati vatsvaga upoteri kuBotswana kwamiswa nehurumende yenyika iyi pamwe chete nesangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees mushure mekunge tsvagiridzo yakaitwa neUNHCR yakaratidza kuti upenyu hwavo huri munjodzi vakadzoserwa kumusha. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yeBotswana yakatora danho rekusadzosera varume ava avo vasingadomwe nemazita sezvo vachityira upenyu hwavo mushure mekunge mumwe wavo vaLeslie Banda avo vakazvipira kudzoserwa kumusha mukupera kwakurume vakatsakatika pavakasvika kuZimbabwe. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakafiso musi vaudza Studio 7 parunare kuti bazi ravo riri kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nesangano reUNHCR mushure mekunge mumwe varume ava atsakatika ari muZimbabwe.
Sangano reUNHCR riri kutungamirira urongwa uyu wekuona kuti varume vatanhatu ava vangabatsirwa sei pamwe chete neavo vanoona nezvekuchengetedzwa kuvapoteri mubazi rangu mushure mekunzwa mumwe wavo akasvika akatorwa nehurumende yeZimbabwe akaendeswa kusingazivikanwa.
Vamusi vati Botswana inyika inocherechedza kodzero dzevapoteri Ndokudaro haimanikidze vapoteri kudzokera kumusha kwavo kana kuine zvimhinga mpinyi.
Ichokwadi kuti kune vakazvikumbirira kuti vasadzoserwe kumusha vachiti vaimbove muchiuto. Saka isu hatimanikidzi vanhu kudzokera kwavanonoona kuti upenyu hwavo huri munjodzi.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa kuhurumende yeZimbabwe pamusoro pekutsakatika kwavabhanda mushure mekunge vadzokera kumusha, sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe. Muchikumbiro chavakaita vaimbove muchiuto ava vanoti vakatizira kubotswana panguva dzakasiyana pakati pemakore 2003 ne2005 sezvo vakanga vasingadi kutyora kodzero dzevanhu panguva iyo muchakabvuva Robert Mugabe vakange vari panyanga. Varume ava vanotiwo zvakare kudzoserwa kwavo kuZimbabwe kunoita kuti vasvike vachimiswa pamberi pedare rechiuto richivatongera mhosva yekutiza chiuto, iyo vanoti mhosva huru. Vanona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reUNHCR kuchabembe kuAfrica, Mzvare Kate Pond vaudza Studio 7 kuti Botswana inofanirwa kuchengetedza varume vatanhatu ava nokuti yakasaina chibvumirano che-1951 convention.
Botswana is signatory to the 1951 UN
Resolution. Botswana yakasaina chisungo che-1951 Convention uye yakachengeta vapoteri vazhinji kwemakore mazhinji. Shuviro yesangano reUNHCR kuona Botswana ichienderera mberi ichipa vanhu upoteri.
Asi vakawanda vanoti izvi ndizvo zvaifanirwa kunge zvakaitwa pazvizvarwa zveZimbabwe zvakamanikidzwa kudzokera kumusha muna kurume. Nyanzvi munyadzi kodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadeva mavhinga vanoti zvinofadza kuona nhaurirano dzakaitika pakati pesangano ravo neUNHCR dzakavhura sangano iri maziso.
Saka tinotenda kuti takaita hurukuro nevakuru veUNHCR vakanzwisisa uyezve vakataridzawo pachena kuti ivo vanomiririra kodzero dzevapoteri. Saka zviri kuitika izvi tinozvikudza, tinozvirumbidza, tinoti ngazvirambe zvakadaro kuti vapoteri vasashungurudzwa masangano akaita seUNHCR aripo.
Asi mukuru anona nezvekufambiswa kwemashoko Komzanu PF watafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo rinogara richingozorwa mafuta enguruve arisina kudya nokuti kune vanhu votsvaga ugari wedzimwe nyika vachishandisa manyepo.
Hurumende yeZanu PF inodii? Ine hanya nei nemunhu ari kuenda kunohodha kuSouth Africa chiye achitengesa zvinhu zvake? Ine hanya nei nomunhu uri kuenda kunofudza mombe kuBotswana kana kunotsvaka mapoto ake achidzoka? Zvine basa rei nesu izvozvo? Saka hatidi kuti vanhu vashorese nyika ndekungotaura mashoko ekwavasina kuswera.
Botswana neUNHCR dzakabatana mukudzosera zvizvarwa zveZimbabwe kumusha muna kukadzi nakurume gore rino, vazhinji vavo vachiti vakamanikidzwa kuita izvi kunyangazvo vaityira upenyu hwavo kana vasvika muZimbabwe. Kune vamwe vapoteri vachiri kugara padhuku refugee camp vakamirira kutorwa nenyika dzakazvipira kuvatora sevapoteri mushure mekunge vatsika madziro vachiramba kudzokera kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichiongorora nyaya yekubayiwa kwevanhu nhomba yeCovid-19. Tichange tichitaurawo nevechidiki vanoita mabasa emaoko kuti tinzwe kuti vari kurarama sei apo Zimbabwe sedzimwe nyika iri kurwisana nedenda reCovid-19. Muri yeZimbabwe, musakanga nokupinda muchirongwa ichi nhasi manheru na8pm.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere cheCovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare reSenate ratambira kuwandudzwa kweConstitutional Amendment Bill No. 2, asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti richapikisa zvaitwa nedare reSenate. Dare redzimhosva rinotadza zvakare kupa mutongo waro pachikumbiro chemadzimai maviri eMDC, Muzvare Joana Mamombe naMuzvare Cecilia Chimbiri, chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku4 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ebesibuzo mama labo sisi ngoba sinanzele ukuthi yibo kakhulu elizweni abaphatheka ekukheni amazi asetshenziswa ngekhaya. Esikutholileyo ukuthi 89% yabo bathi bathethiswa, 88% bahlangane lokulwa kumbe into ukuchayana, 81% bahlangane lokufuqana.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu bethule impumela yocwaningo eveza ukuqhamuka kokufuthelana ezibholaneni la kuzo zonke indawo abantu abakha khona amanzi emalokitini amaningi akobulawayo. Idale le-Senate seliphasise inguquko yomthetho wokuguqula isekelo sombuso ngamalunga ebandla le-ZANU-PF emanyene lawe-MDCT. Abakunhlangothi lwezemfundo bathi kulezizathu eziningi ezibangele ukwehla kwesilinganiso sabaphumelele emhlolisweni kaform 4 nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 7683 abahlatshwe izolo ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 elizweni. Lokhu kukhuphule inani laya kwabazinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amane 437,751 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Lokhu uhlelo lolu lwaqala ngonhlolanja. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abantu asebehlatshwe ijekiseni yesibili eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe sebezinkulungwane eziphose zifike ikhulu 94,131 lokhe lwaqalayo uhlelo lolu. Izolo kuhlolwe abantu abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,895 wathi abalitshumi lambili babo bafumanwa belegciwane le-COVID-19 kwabhubha abathathu. Kulabantu abedlula inkulungwane 1,073 abalaliswe phansi yileli gciwane. Abantu abahlolwa i-COVID kusiyafika izolo bazinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 38,293, kuthi abasila kulolu bhubhano sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,647 kwabhubha abedlula inkulungwane elengxenye 1,573. Abagatsha lwezempilakahle babika ukuba ukwehla kwenani lasebetholakala belegciwane leli eZimbabwe kubangelwa yikuqiniswa kwemisebenzi langenhlelo zokusebenzelana kukahulumende lamankampani lenhlanganiso ezizimeleyo empini yokulwisana lalolu bhubhano. Kunje abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights namhlanje ikhuphe ucwaningo oluveza ukuba ngesikhathi se-COVID-19 lockdown sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu ezibholaneni lakuzo zonke indawo abantu abakha khona amanzi emizini eminingi yakobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa uthi sokuvame ukuba lokuthethisana kwezinye izikhathi abantu begcine besilwa lapho abakha khona amanzi.
insanganiso yeMathebe Institute for Human Rights besenza isichwayisiso ngendaba yokuhlukuluzwa nokuhlukunyezwa kwabantu endaweni lapha abathatha khona amanzi nxa evaliwe ngekhaya okugoqela izikotsho, imigodi, amabhawuza lakuma water kiosk. Besibuza omama labosisi ngoba sinanzelela ukuthi yibo kakhulu elizweni abaphatheka ekukheni amanzi asetshenziswa ngekhaya. Sikuthole ukuthi 89% yabo bathi bathethiswa, 88% bahlanganele ukulwa ngento ukuchayana, 81% bahlanganele ukufuqana, then 47% bahlangane lokufungelwa. Kukanti abantu abayibade bekwenza lokhu sitholi kakhulu ngabantu abangamajaha at 92%, lamankazana labo kube yi 50% ukuthiwa yibo abakwenzayo. Abahlukuluza kakhulu ngabantwana lamankazana labo mama.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi isimanga yikuba izulu linile lonyaka, ngakho ke bekungadingeki ukuthi abantu babe bebangisana amanzi ngale indlela.
Lusizi ukubana ngokwehluleka kokuhlela kukahulumeni abantu bagcina besilwa ezibhoraneni ngoba amanzi engatholakali ngendlela eyiyo lona izulu linile. Ngibona ngazathi kuqakathekile ukuthi uhulumeni kathesi akubone ukuthi akulesinye isizathu ngaphandle kokwehluleka ukuthi kungani abantu bengatholi amanzi ngoba izulu linile ngobuningi. So akulasizathu sokuthi ngaba abantu bahlupheka amanzi, and khonokho yikho kubangela ukuthi abantu begcine besilwa, kugcine sokusiba lokuzondana kuma-communities ngenxa yokwehluleka kokuhlela kwahulumeni.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization bathi bayenza konke okusemandleni abo besebenzelana lohulumende weZimbabwe ukuncedisa ukumelana le-COVID-19 elizweni, lokubona ukuba abantu bayahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Kunje bathi baphakathi kokuphuma lenhlelo ezizakwenza ukuba abantu bangahlupheki ngesikhathi se-COVID-19. Isibhedlela se-Thorngrove Hospital silabantu abane abalaliswe khona ligciwane leli, kuthi esibhedlela se-Elangeni Center kulabantu abahlanu abalaliswe khona. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5634 bahlabe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 okwesibili, osekulethe inani lasebehlabe okwesibili kunkulungwane eziphose zifike ikhulu 99,765. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Idale le-Senate selipasise inguquko yomthetho wokuguqula isekelo sombuso ngamalunga ebandla le-ZANU-PF emanyeni lawe-MDCT. Inguquko le yenziwe ngokuvota okwenziwe amalunga aleli dale angamachumi ayisithupha lanhlanu awebandla le-ZANU-PF emanyeni lawe-MDCT, kwaphikisa amalunga alichumi kuphela awamabandla aphikisayo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli dale lilamalunga angamashumi athobami nembili awezanu-PF engamashumi amathathu lanhlanu. Bekuvele kudingeka amalunga angamashumi amahlanu lane ukuthi ibhili ipasiswe kuleli dale. Lokhu kutsho ke ukubana abavote besekela linguquko bagoqela abamabandla aphikisayo abalishumi, abamela izinduna abalishumi lathobabi nembili 18, labamela abakhubazekileyo ababili. Abahlanu babikwa bengabuyanga namhla edale ukuzovota. Umgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Morgan Komiji utshela iStudio 7 ukuthi kulusizi ukuthi lanxa kade bevumelene njengamabandla aphikisayo ukuthi bazaphikisa ukuphasiswa kwale ibhili, kube labanye abathethe inyathelo lokuvota belisekela. Uthi njalo ibandla lizahlala phansi libone ukubana labo abavote bephambana lezibopho zebandla bazathathelwa amanyathelo abani. ikhuluma ngemva kokupasisa kwale ibhili. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ubonge kakhulu bonke abavote belisekela esithi njengohulumende bakubone ukubana bekulezi khexe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013. Ngakho-ke linguquko izaphathisa kakhulu endaweni ezithize ezigoqela ukuguqulwa kumbuso wezabelo owe-devolution ukuze uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba. Iningi lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lamabandla aphikisayo bayayisola linguquko besithi obekuvele kukhona kungcono kulalokho okuvotelwe namhlanje. Njalo libhili inikeza amandla amaningi umongameli welizwe. Kunje elinye igqwetha eliyingcwethi kwezesisekelo sombuso umnumzana Ngqubani Sithole owakhweza emthethwandaba udaba lokuthi imise ukuhlaziywa kodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso edale lephalamende uthi umangele kakhulu ukuba idale lesenethi liqhubekele phambili livotela linguquko kusisekelo sombuso. Kodwa uthi uzaqhubekela phambili elwisana lokuthi isisekelo sombuso singaguqulwa ngokukhulumisana la ngokucebisana lamagqwetha akhe. Usithole ukhweze lolu daba emthethwandaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court efuna ukubana umise ukuhlaziywa kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba vele kwakuvele kwaphambaniseka ukuthi kuhlaziwe eyakuqala eye-Constitutional Amendment Bill No. 1 lidale lephalamende. Loba kunjalo ibhili le isimelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okulakho ukwenziwa yiloba yisiphi isikhathi. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Abakunhlangothi lwezemfundo bathi kulezi zathu eziningi ezivangele ukwehla kwesilinganiso sabaphumelele emhlolisweni we-O-Level oyanyakenye. Lokhu kugoqela ababalisi abasebenza bekhonona bekhala ngeholo kanye lendlela zokufundisa ezisetshenziswa ezikolweni zikahulumende lapho isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% sabafundi bengabemaphandleni okungatholakali amagagasi eradio omabonakude loba ubulembu be-internet. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe ngesikhathi esazisa ngempumela yomhloliso wanyakenye ka-Form 4, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council ZIMSEC umnumzana Edimwenje utshele intatheli zindaba ukuba impumela le itshengisa ukuba abafundi bezamile nxa kukhangelwa inkinga abakade bebhekane lazo ngenxa yokuvalelwa emakhaya phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Kodwa abazali labakunhlangothi ezimela ababalisi bona bathi kunengi okubangele lesi simo, hatshi ubhubhane lwe-COVID-19 kuphela. Umgcini sihlalo wohlangothi lwezemfundo phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCPSTU ekhokhela njalo eyababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZEMTA umnumzana Richard Gundane uchasisa kabanzi ngalezi zizathu.
Why are teachers in an incapacitated position? It is because over many years teachers
kungani ababalisi bekulesi simo sokuba bagcine besehluleka ukuya emsebenzini. Kungoba okweminyaka eminingi ababalisi bebehlezi vele bethola iholo elinganeliyo. Esikhathini sangemuva kwakunendlela eyayisenziwa ngayo, wawuthola ukuba umbalisi wayeholiswa iholo elilingana le mali eyayibhadalwa isifundi sinye esikolo se-boarding ngetem. Kodwa akusenjalo, singakhangela imali ezihlawuliswa ema-boarding schools ezama-mission zifika phose kubo-$800 kulezo zifundi ezicalayo, kodwa umbalisi eholiswa $200.
Umnumzana Ian Masiye yisakhamuzi sasemzini weTafara oseHarare olomntwana ongazange aphumelele kuhle kulomhloliso uthi akasoli abantwana.
Uhulumende wayemele ukuthi ngawema waba le patience ukuthi into ziqale zilunge abantwana bafunde sibili ukwenzela ukuthi nqa ama results ephuma sibe kwazi ukuthi hayi for sure abafundile kodwa lokho kwathesa hayi kuyadanisa sibili.
Ingcwethi ecubungula ezokuhlalisana kukaZulu lezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Abantu babazahlangani ngokuthanda kwabo sokwesabisa ukuthi abantwana babuthane ezikole. Uhulumende laye isiphatho sakhe sababalisi lalokho ukuthi ezikoleni bekungasela into ezingasetshenziswa yikho lakho okulethe lokhu ukungaphumeli lokhu okade kufunakala. Lokhu abathi e-learning okumele kuhanjwe kusetshenziswa amakhompyutha. IZimbabwe masikhangele bathi iningi labantu lisemaphandleni. Mina ngibona njalo futhi kungaba ngolunye udaba lolo olubangela ukuthi kungabi lokuphuma kwempumelela abantwana kade bebhali olevel.
Konke lokhu okwenzakalayo uNtungakwa uthi kubangelwe yikungazinikeli kwahulumende ukudinga amacebo okukulungisisa.
Akusela mbono oyinkokheli zethu ukuthi i-sector lesithi nge-education eyokufundisa iphakame ingani ibe yinto ehloniphekayo. Okwakathesi sokuphongwenziwa nje santando. Even izikolo zikahulumende sezilakho okuningi abazifunayo ebantwaneni okungade kungekho ekufuneni kahulumende, izimali zababalisi zamabhasi, into zonke lezi ezinjalo. Akusela sizathu kumbeni akusela political will ikakhulu inkokheli zethu lezi ukuthi kuphakanyiswe ekade sithi education sector.
Abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ bethule umbiko besithi bakhathazekile kakhulu ngokwehla kwesilinganiso sabaphumelele kulomhloliso ngesilinganiso sokufika phose okuyisikhombisa ekhulwini 6.8% nxa uqathaniswa lempumela yomhloliso munye ngomnyaka ka-2019 njengesilinganiso samantombazana aphumelele kule mhloliso sona esehle sisuka kokwedlula okulichumi ekhulwini kuthi esabafana sona saya kwesiyisithupha lengxenye 6.5%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kweziphuma emthethwandaba ngamafitshane.
Umahloli womthethwandaba waphezulu owe-High Court waseHarare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili okwesibili ukwahlulelwa kwesicelo seziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili uSicilia Chimbiri loJohana Mamombe esithi namhla ubengezwa kuhle elezinyo elibuhlungu. Ngakho-ke isinqumo kulesi sicelo sizakwethulwa kusasa ngolwesithathu. Kuthi owake waba ngumeya weHarare umnumzana Herbert Gomba obemele amiswe phambi komthethwandaba kamanje namhlanje ngecala aletheswayo lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela ephambana lemithetho lidluliselwe phambili lalo kumhlaka-26 yona le inyanga kaNkwenkwezi. UGomba ubikwa walaya umqondisi wezemali kukhansili yedolobho leHarare umnumzana Stanley Ndemera ukuthi kuthengiswe indawo e-Mount Pleasant Sports Club eseHarare kungalandelwa umthetho. Ngolunye ludaba olusemthethwandaba, ilunga leZANU-PF uGoodman Damona Msariri owetheswa icala lokusabalalisa imibiko enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini ye-WhatsApp kasenelisanga laye kuqala ukuthonisiswa icala lakhe. UMsariri owayengumgcini sihlalo esigabeni seMashonaland Central ebandleni leZANU-PF akasaniswa ngaphambi komthethwandaba ngoba abafakazi bonke bengabuyanga edale likamanje eBindura lamhlanje. UMsariri ubotshwe ngomnyaka odluleyo amapholisa esithi ufunyenwe esabalalisa imibiko kuWhatsApp yokukhuthaza umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga yokumchochozela ukuthi agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingupraxedis Jeremiah.
Yebo yebo yebo. Thakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethilela khona pa ku Studio 7 maviki onke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lohlelo luka hulumende lokuhlaba abantu iJackson yokuvikela iCOVID-19 e-vaccine. Sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo sigxile kuzikhubeko abangabe bedibana lazo. Lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesikhathi ilizwe lilwisana le COVID-19. Sulukandaba linakhuthwa ilolu hlelo ku Studio 7 lilabi uMike Hove ngo 8 ntambama.
Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Usomabhizinisi weMelika owaziwa ngokusungula inkampani yeMicrosoft njalo eyisinothi umnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda sebazise ukuthi sebesehlukana ngemva kweminyaka elithumi lambili lasikhombisa bebonke ngoba abangeke beqhubeke behlala bonke. Bobabili bathi bazaqhubeka besebenza ndawonye kunkampani yabo yeBill and Melinda Gates Foundation elemali efika amabhiliyoni angamathumi amahlanu, $50 billion. Odokotela abangamathumi amabili sebethule umbiko othi umdlali webhola owayelodumo uDiego Maradona weArgentina ngabe uyaphila namhlanje kuyikuthi welatshwa ngemfanelo. Odokotela laba bathi wahlala okwamahola alithumi lambili elindele ukwelatshwa. Njalo kulabantu abayisikhombisa abasaphenywa ngalolu daba.
Kubikwa kulezinye izigaba zelizwe ezaphiwa imali yokuthuthukisa izabelo e-Devolution Fund nyakenye zehluleka ukuphuma lenhlelo ezazizabhadalelwa isikhwama lesi. Imali le yagcina isibuyiselwa kuhulumende. Esinye isigaba esaphiwa imali sehluleka ukuyisebenzisa ngesenkayi. Sixoxe lesakhamuzi senkayi umnumzana Jabulani Hadebe othi badanile ngokungasetshenziswa kuhle okwenziwa imali le.
Uzulu wenkayi uyayizwisisa indaba ye-devolution. Uzatholi ngesikhathi kusenziwa i-constitution abadala bahlala phansi bavumelana ukuthi i-devolution kayibe khona yaba khona ku-constitution but ayisazange implementwa after ama-elections ka 2013. But after 2018 kule mzamo yoku implementa i-devolution yikho ama council authorities anikezwa imali under uhlelo lwama devolution funds olokuncedisa ama districts ngama districts. Manje lapha enkayi abadala bayakwazi khona lokho yikho ngama ward babhala ngenhlupho abalazo. Kwamanye ama ward uzathola bathi bafuna ukuthi kube le clinic, kwenye i ward bafuna ukuthi i secondary school ikhatshana kakhulu kwenye i ward bafuna labo ukuthi babe leyabo i secondary school. Then bese kusithi kwamanye ama ward balamadamu babefuna ukuncediswa ukuthi amadamu lawo askopwe kodwa akula ncedo abalutholayo ekhansilini ngenxa yokuthi ama councillors ayiwo akhona lawo awezana uPF. Instead of ukuthi babe bexoxa ngento ze development sikhangela nje i district yonke eNkayi bona babe busy becha ama slogan bekhuluma nje ipolitics ezingela msebenzi kuma council chambers.
Wake waba ngu councillor wedolobho le Victoria Falls umnumzana Ephias Mambume uthi imali eyaphiwa umunicipal waleli dolobho phansi kwesikhwama lesi yasetshenziswa ngemfanelo.
Ngisangu councillor wedolobho le Victoria Falls. Ngiyakhumbula ngomnyaka ka 2020 sathola imali efika phose $3.6 million imali yeZimbabwe. Ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngangingu chairperson we committee e finance and development. Sasesivumelana ke ukuthi asisebenziseni imali yonke yona le esasithole kuyimali eye devolution ekulungisiseni indawo okulahlelwa khona izibi. Ngokunjalo we channeled imali yonke yona lana ukuthi silungisise i dump site yethu become a properly engineered landfill.
isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshelela umsakazo ukuthi bakhangelele ukuthi imali le ingaphiwa umanisipala wakobulawayo kumele ilungisise imigwaqo esingamagodigodi.
Esikuzwileyo ke ukuthi iBulawayo City Council kukhanya ikhangele ukuthi imali ye-devolution ingafika bazayisebenzisa kakhulu ekulungiseni imigwaqo nxa ukuthi imigwaqo yakobulawayo ingamagodigodi. Lo hulumende lawo bekuphawulile ukuthi kuzaqakathekisa ukuthi kulungisise imigwaqo, so sikhangele ukuthi devolution fund ingafika-ke kulungiswe leyo mgwaqo ngoba ibolile. Lanxa nje siyinhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association besikhangele kakhulu ukuthi imali ye-devolution ikhangele kakhulu indaba zamanzi, kodwa-ke lakho ukulungiswa kwemigwaqo siyakwemukela ngoba abantu ukuze izimoto zabo zihambe kuhle kuqakathekile ukuthi umgwaqo ilungiswe.
Owake wamela isigaba seBinga South edalela ephalamende engowe-MDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi udubo olukhona ukuthi umthetho olawula ukwabiwa kwemali le awukalungisiswa kwisisekelo sombuso welizwe esitsha.
Chris, imali ye-devolution siyizwile njalo lokhu siyizwa, kodwa udubo esilalo ngale imali yikuthi Chris asingeke sakhuluma nge-devolution fund singela devolution act, ngoba uyabona imali kahulumende yonke ephumayo iphuma ngoba kulomthetho othi khona le imali kayiphume ngendlela. Kodwa thina udubo esilalo esilubonayo ngale imali ukuthi imali ephoye kuphuma njengani iphuma esikhwameni angani ngamazambane iphoye kuhanjiswa lapho ehamba khona kodwa kungela mthetho oyisekelayo. Angikwazi ukuthi okuyisindayo iZanu PF ukuthi khona ibeke umthetho we-devolution act ukwenzela ukuthi izimali leziyana ke nxa zihamba zihambe mayelana okusemthethweni yikuyini kakhulu okubahluphayo. Ayabona njalo lama provincial councillors kusukusela umnyaka odlulileyo ama provincial councillors ayahola kodwa ama provincial councillors kahlangani ama provincial councillor kabala lapha abahlangana khona la kuba kwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani kabakwazi kodwa bayahola. Now into oyiyo nje phambanisa ukuthi izinto lezi zihambe kuhle ukuthi ngakulamthetho kabafake sobala umthetho we-devolution act lokuthi abantu bayabethola malini laba bathola malini layo i-provincial council ibe operational.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wabela isikhwama se-devolution nyakenye imali engamabhiliyoni amadola eZimbabwe afika phose amachumi amabili $19.5 billion. Bahlaba umkhosi abanini bezimota ezithwala uZulu kobulawayo ngodubo lokukhubeka bemiswe ukusebenza ngaphandle kokuba benze njalo bebhalise phansi kwenkampani yeZupco. Umnumzana Khumbula Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe International Taxis Association uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Sesizamile kade sifonelana lama counterparts ethu ngale eGoli bebezamile ukuthi through i-cross border agency yase-South Africa babuye eMessina bahlangane labeZimbabwe kukhulunyiswane. Bekade lokhu bezama kuye nge-German Zimbabwe counterparts ukuthi mhlawumbe kungaba ngiyabona kuya agreement of some sort imota zethu sivulelwe kwathi so far akukabi le progress vela akukabonakali ukuthi inkulumo zakhona siyaphila ngoba iSouth Africa ngalithi yona hayi yona yonke into eSouth Africa isidingi sokunomali. So ngale baseSouth Africa nxa bekhuluma leSouth Africa ukuthi hayi ngapha ngale Zimbabwe iZimbabwe ayisivumeli isingeni iSouth Africa ithi hayi iyazama la through i-cross border agency ukuthi ikhulumisane lakweZimbabwe but kukhanya ngathi hayi i-progress yakhona kayikho.
Ye, nxa sikhangela imali siyakwazi ukuthi belisenza khonapha kuma 40,000 rand ngenyanga. Khathesi leza malini?
Kuthiwakusela mali engenayo. Sikhuluma nje siyabhadala ngale Plumtree sileli silo railway lapho esisebenzela khona. Isikweledi zethu sesisikhulu kakhulu khona ngale Plumtree asikwazi lokuthi sizasokuza njani. And again khona lapha koBulawayo siyabhadala ama-rates ekhansilini.
Lizazivimba njani izikweledi zonke lezi?
Besiloke sile hope yona le ukuthi kuzavuleka mbe kuzathini kungakuza kuba lenye indlela mhlawumbe ukhona ozabuya lenye iplan but manje ayikhanya siyala kuba lobuzima.
Ye, singathi even le molini lapha sokulobuzima
eh? Ezimolini kuzima abantwana kunje akade bebhala abaningi baphasile ama-A levels so asikwazi ukuthi ngoba kufanele baye kuma university baye endaweni eziningi asikwazi ukuthi babhadalela ngani.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.